This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 21, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichitewe zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inotadza zvakare kupa vamwe vashandi vayo mari dzemuhoro nenguva yakatarwa.
Sangano reChatham rekuBritain rinokurudzira nyika dzekumavirira kuti dziite muonera pamwe neZimbabwe, kwete kuiomesera nezvirango.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinocherechedza zororo reEaster Monday.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino is Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti riri kugunun'una nekunonoka kwehurumende kupa vamwe vashandi mari dzavo dzemihoro. Hurumende yakazivisa kuti nyaya yezoro reEaster ndiyo yakakanganisa kuti mari idzi dzipiwe vashandi paine nguva. Asi mwedzi wapera hurumende yakanonoka zvakare kupa vashandi ava mari ichiti yainge isina chinhu mudura mayo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwe kuti sei hurumende iri kuramba ichinonoka kupa vamwe vashandi mari. Asi mukuru weZimra vaGesho Mpasi vakaudza dare reparamende vhiki rapera kuti hurumende iri kutatarika kuwana mari kubva kumitero sezvo makambani akawanda ari kuvharwa. Tabata sachigaro wesangano reApex Council over Richard Gundani kuti tinzwe zviri kuitika.
Vashandi vakawanda vehurumende sezvo uri mwedzi waApril unoyu. Kanga pane chivimbiso netarisiro yokuti muna April ndiyo mwedzi uchabhadharwa mari yanga yakavimbiswa vashandi vehurumende ichibhadharwa ichidzokera kumasure kumwedzi waJanuary. Hongu izvi takazviona zvichiitika kubva kune vakatanga kutambira mwedzi uchangotanga. Vakazotoverawo kutambira varayiridzi vanotambira pakati nepakati pemwedzi. Takaona munhu wese achikwanisa kutambira mari dzake, takadzorerwa kumasure. Asi zvataa kuverenga mumapepa zvatisina kutaura musangano ndezvatiri kunzwa kuti vamwe payday dzavo dzichaswededzwa kumberi pachaita madelay. Zvakati tekutanga mwedzi wakupfuura futi takasangana nazvo. Tikaona kuti pakaita madelay akasvika kuma 1 week, vashandi vese vakazogumisidza vabhadharwa zvavo. Saka naizvozvi tinotarisira kuti chero zvazvo paita delay asi mushandi wese achabhadharwa. Asi hazvisizvo zvinhu zvatinotarisira. Tinotarisira isusu kuti mapayday anenge akabuditswa nehurumende anotevedzwa sokubuditswa kwaakaitwa.
Ndevapi vashandi vasina kukwanisa kubhadharwa?
Kazhinji kazhinji ndevamwe vatinoti isusu the rest of the civil service. Handiti kazhinji tinenge tine magroups atinoti uniformed forces vanenge vakabhadharwa, veeducation varayiridzi nevamwe vanenge vakabhadharwa. Kwozosara vamwe vatinoti the rest of the civil service vanenge vari mumaministry akasiyana-siyana tisingakwanisi kudongonora kuti iyi neiyi neiyi. Ivavo kazhinji ndo vakambokanganisirwa mwedzi wapfuura. Saka yanga isiri tarisiro yedu yokuti zviitike zvakare. Saka kana kuri kwokuti zvaitika zvinofanirwa kuti mune ramangwana pave neurongwa hwokuti mushandi wega wega awane mari yake musi wakatarwa.
Pane zvikonzero here zvakati tsvikiti zviri kupiwa nehurumende zviri kuita kuti iti iri kuda kumboti nonotsei mari dzevana?
Zvikonzero sokutaura kwandaita kuti haisi nyaya yatakataura musangano, asi nyaya iri kubuda mumapepa. Tozowana njere dzacho kubva kumapepa zvakare, asi zvozogumisira zvaita saizvozvo. Kana kuchitaurwa nyaya yeholiday kuti yakanganisa muhoro yevanhu, Atuoni susu kuti nyaye holiday inganyanya kukanganisa kuti vanhu vatambire mari dzavo chirudzii.
Sachigaro wesangano reApex Council vaRichard Gundani vari parunare muHarare.
Sangano ravana chipanga mazano reku Britain Chatham House rinoti nyika dzekumawirira nedzimwe dzakabudirira dzinofanira kuti dzitange kudyidzana neZimbabwe kwete kuda kumirira kuti munyika mutange mave neutungamiri hutsva. Gwaro iri rinonzi Zimbabwe's International Re-engagement, the Long Haul to Recovery. Nyika dzemuEuropean Union dzakatemera Zimbabwe zvirango muna 2002 kuchituwa America ikatemera Zimbabwe zvirango muna 2003. Nyika idzi dzinoti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti zvirango zvakatemerwa nekuti yakatora minda yevachena. Sangano iri rinoti mushure mesarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo paine vamwe vari kugunununa vachiti dzakabirirwa, zvave pachena kuti ZANU PF ndiyo iri panyanga uye zvakakosha kuti ukama huumbiridzwe.
Chatham House inotiwo hurumende yeZimbabwe inofanira kuva nemitemo inopa kuti ikwezve vekunze kuti vazotanga mabhizimisi. Gwaro iri rinokurudzirawo kuti hurumende ishande nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane unyanzvi hunodiwa nenyika. Sangano iri rinotiwo zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa zvose, asi paine kurudziro yekuti vatungamiri venyika vamire nyaya yekutuka nyika dzekumawirira. Mugwaro iri muri kupihwawo kurudziro yekuti Zimbabwe iite misangano neBritain uye kuenda kumisangano yose inenge ine vemabhizimisi vekunze. Pari kukurudzirwawo kuti hurumende ivandudze mitemo yesarudzo, kodzero dzevanhu uye kumisa nyaya dzeuori. Chatham House inoti Zimbabwe inofanira kuti idzokerewo mugungano reCommonwealth. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinobvumirana nezvabuda muchinyogwa ichocho kuti hurumende idzodzo hadzifani kumira kuti pachike kuchinjwa kwehurumende yemuno. Zvedzinofanira kuita kutotaurirana nehurumende iripo kuti iunze shanduko, iunze vandudzo dzine zvekuichokuita nezvematongerwo enyika uye nezveupfumi, kuitira kuti munyika muno muve neutongo hwejekerere, mugovazve nokufamba zvakanaka kwezveupfumi kunoita kuti vanhu vasunungurwe kubva mumatambudziko ezveupfumi avakatarisana nawo panguva ino.
Pane zvataona kubva zvatora vamugabe mhiko vachizotoresawo mhiko makurukota avo, mungati here vamudzengi Zimbabwe iri kuratidza kuti yagadzirira kuti inge ichidyidzana nenyika dzanga dzichiti iri kutyora kodzero dzevanhu?
Hurumende yedu inoda kuti idyidzane nenyika idzodzo muhumbi mbindo hwayo. Hurumende iyi haidi kutorawo zvinenge zvichitaurwa nevamwe, inongoti isusu zvetiri kuita zvakanaka. Saka zvinenge zvichitaurwa nevamwe vanoti izvi zvakagadzirirwa kuti vati pambire nyika yedu zvakare. Saka havasi kuteererawo zvimwe, kunyange zvimwewo zviri kutaurwa nezvizvagwa zvemuno zvine chokuita nenyaya dzezvematongerwo enyika kunyanya sei.
Tochitarisawo zvamunofunga vamudzengi kuti zvingada kuitwa nehurumende iyi kuti itange kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka, zvii zvamunoona sezvinhu zvakakosha kuti zvinge zvichiitwa muZimbabwe kuti vanhu vati pane shanduko?
Panyaya dzezvematongerwo enyika, hurumende iyi ngaisunungure vanhu, vanhu vakwanise kusangana pavanoda kusangana, vanhu vakwanise kuwana mashoko angavabetsera. Tozotaura pane zveupfumi hwenyika, hurumende ngaisunungure zveupfumi. Hurumende ngaive nehwaro huri pachena, kwete kuti inotaura icho iyo ichiita ichi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzemhuka riri muno muWashington DC reBorn Free USA nhasi riri kuparura gwaro reongororo rinoratidza kuti vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe vane chekuita nekuvhimwa kwemhuka zviri kunze kwemutemo munyika kuburikidza nekutora kwawo nzvimbo dzinochengeterwa mhuka pasi pechirongwa chekuendeswa kweupfumi kuvatema. Mukuru wesangano reBorn Free USA vaAdam Roberts vanoti sangano ravo richishanda pamwe nesangano riri muno muAmerica reC4ADC rakaita ongororo iyi nechinangwa chekuda kunzwisisa mhosva pamwe neuori zviri kuitwa nevari mudzihurumende pakutengeswa kwenyanga dzenzou muAfrica. Gore rapera Zimbabwe yakarasikirwa nenzou dzinodarika mazana matatu kuburikidza nekuvhimwa zvisiri pamutemo kuri kuitwa munyika. Pane fungidziro yekuti nyanga dzenzou zhinji dziri kutengeswa kumabvazuva kwenyika zvikuru kuChina. Ngatinzwei kubva kuna vaRoberts.
Well, the issue with Zimbabwe is a very important one because Zimbabwe, of course, was one of the countries that had its ivory trade allowed in 1997 when the population of Zimbabwe's African elephants was downlisted. So Zimbabwe is a very important country for us when looking at the trade in elephant ivory. But one of the things that we found that was particularly alarming was the level of corruption within the country that allows the ivory trade to continue. And most of that corruption comes in the form of land ownership, that you have either businessmen, military, or government officials complicit in the ownership of conservancies. And so you have that ownership leading to elephant poaching on these protected lands, and then the ivory actually flowing up to the government officials or corrupt businessmen and then leaving the country. So it becomes incredibly profitable for these individuals at high levels of government.
Vanga vari mukuru wesangano reBorn Free USA vaAdam Roberts vari muno muWashington muAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukotaro zvekuchengetedzwa kwezviwanikwa vaSevia Kasukuwere. Asi mutauriri webazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka reNational Parks and Wildlife Management muzvare Caroline Washaya Moyo vaudza Studio 7 kuti havagoni kutaura nezvenyaya iyi sezvo vasati vaona gwaro iri kana kunzwa nezvaro. Asi tabatwawo mukuru wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez avanoti vanowirirana neongororo yemasangano maviri aya sezvo hurumende isiri kutorawo matanho anoonekwa.
Ine ndinobvumirwa nayo ndaya nyaya iyi yakatangira nguva land invasion kutanga kwacho. Havana kupindira nyaya yacho nekuona kuti chii chinoshanda chii chisingashande. And fakana wazobatsira vanhu kuti watore nzvimbo idzodzo hapana chinhu chakaipa, but chinhu chiri apa ndekuti pane amwe washomanana vari kuchengeta political system, ndivo vari kuona zvinhu nenge mpasera yekugara napati yacho. So therefore zvinonetsa nda vanhu vacho havasi kupinzira mari mukuchengeta kwamhuka dzacho. Vari kuita vari kukwidza chikwama chavo chichifutira. And vanhu vari pasi havasi kuona kana chinhu, and mhuka dzacho dziri kurayiwa, and munoziva kuti mazhinzhongo ari munhumu. So therefore mazhinzhongo ane mari and vanotenga ivory yacho chaari kudiwa nevanhu ivavo. So nyaya yacho yanetsa.
Asi chii chiri kuita kuti vakuru vakuru muhurumende vange vasingatorewo matanho padanho iri? Zvingange zviine chokwadi here zviri kuonekwa nesangano reBorn Free USA kuti vari kupindirawo munyaya dzekurayiwa kwenzou?
Munoziva chinhu chiri apa, tiri kubira mhuka dzevana wedu. Pane nyaya inoitika apa ndokuti ichokwadi kuti vanhu vacho vari kuraya mhuka dzakawanda, and kana tisingakwanisa kuzvihwimisa nyaya yacho pera kwa10 kana 15 years, mhuka dzacho dzese, maelephant yacho namachipembere dzese dzinoita extinct mino muZimbabwe. Manji kutadza ikoko, and kana nyaya yacho iri kubenefita mashefu chete and amu vanhu vari pasi vasingazviona kana chinhu pisi yakeke yacho, well, pane nyaya zvinonyanyaya chiri kunetsa.
Asi tichitarisa remangwana, mungaona here imi iwo magwaro ari kuburitswa nemasangano aya achizomanikidza hurumende kuti itore matanho?
Munoona hurumende yacho vanotaura zvinhu zvakawanda, vanopinzira madirectives, but enforcement yacho haisi kumboitika.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vari parunare muHarare neStudio 7.
Zimbabwe iri kupemberera makore makumi matatu nemana yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechishanu 18 kubvumbi. Studio 7 inokukokai kuti mupewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva iri. Padande mutande redu reFacebook kana pa WhatsApp. Tumirai mashoko enyu ku WhatsApp panamba dzinoti 001-202-577-5835. Namba dzedu zvakare 001-202-577-5835. Mashoko enyu amuchatumira pa WhatsApp achazoburitswa pamhepo pazvirongwa zvedu. Munokwanisa zvekutumira namba dzenyu dzenhare tigokufonerai kuti titape mazwi enyu. Munogona kutumirawo tsamba mbozha ku studio7@voanews.com. Teererai mazwi enyu achibuda pa Studio 7.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Imwe nhengo yeparamende yemusomalia yaurayiwa nebhambu ranga riri mumotokari muMogadishu. Vaisak Mohamed Ibrahim vafa zvichitevera kuputika kwebhambu ranga rakateiwa mumotokari yavo vari mudunhu diki reHamawayin. Imwe nhengo yedare reparamende vaMohamud Abdi vakuwarawo muchiitiko ichi. Kurwisa nebhambu uko kwaburitswa pachena nehofisi yemutungamiri wehurumende yeSomalia. Chikwata chemusomalia cheAl-Shabab chinoti ndicho chakonzeresa kuputika kwebhambu iri.
Sangano reUnited Nations riri muSouth Sudan riri kupomera mhosva vari kurwisana munyika iyi yekuuraya mazana nemazana evanhuwo zvavo muchiitiko chine chekuita nezvemarudzi. Izvi zvinoitika mushure mekutorwa kweguta reBentiu svondo rapera nevari kurwisa hurumende yeSouth Sudan. United Nations inoti vari kurwisa munyika iyi vauraya vanhu vanodarika mazana maviri uye vanhu vanodarika mazana mana vakakuvadzwa panzvimbo yekunamatira yeKali Bali Mosque muBentiu, umo vanhu vanga vakapotera vachitiza kurwisana kuri kuitika.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muKiev, umo vachaita hurukuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri weUkraine vaAlexander Tikhonov pamwe nemutungamiri wehurumende vaSeni Yatsenyuk murwendo rwavaBiden urwo runoitika panguva zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumabvazuva kweUkraine, zvisinei kuti pane chibvumirano chekupedza mhirizhonga. Vakuru vakuru vemuWhite House vanoti vaBiden vachakurukura zviri kuitwa nepasi rose mukuedza kubatsira Ukraine kuti ifambire mberi mukuvandudza bumbiro rayo remitemo, pamwe nezvinonzi nehurumende yavaBarack Obama sarudzo dzakachena dzichaitwa musi wa25 Chivabvu. VaBiden vachasangana navaYatsenyuk navaTikhonov mangwana.
Mutungamiri weSouth Korea vaPark Geun-hye vanoti maitiro emutyairi mukuru wechikepe chakanyura svondo rapera chiine vanhu mazana mana nemakumi manomwe nematanhatu chakafanana nemunhu anoponda vanhu. VaPark vati maitiro aya haatambirwe nehurumende. Mukuru wechikepe ichi Vali Jun-seok nemumwe wavo vakasungwa nemugovera vachipomerwa mhosva yekutiza vanhu vavainge vakatakura apo chikepe chainyura. Vari kutsvaga vanhu vakanyura ava vanoti vakwanisa kuburitsa mitumbi makumi matanhatu. Vanhu vanodarika mazana maviri vainge vari muchikepe ichi uye vakawanda vacho havasi kuzivikanwa kwavari.
Thank you. Panguva punyika nepasorose vanhu vari kurangarira zororo reEaster. Vamwe vatendi vanoti nguva iyi inovapa mukana wekurangarira chitendero chavo zvakadzama sezvo iri iyo nguva yakaurayiwa mwanakomana waMwari akazomuka muvafi. Mumwe mutende anopinda chechi United Families International Church kana kuti UFIC inotungamirwa naProfet Emmanuel Makandiwa vane vanyahunzvi vanoti mushure mekupinda kereke iyi vari kuona upenyu hwavo huchishanduka uye vakatora nguva yezororo reEaster mukusimbisa chitendero chavo. Svondo yeUFIC yakaita musangano mukuru muHarare kuNational Sports Stadium nemugovera uyo waizikanwa nedingindira rekuti Judgment Night. Musangano uyu unonzi wakapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu vaibva munharaunda dzakasiyana-siyana munyika, vamwe vachibvawo kunze kwenyika. Nhandare National Sports Stadium inonzi yakazara zvekupfachukira, izvo zvinonzi navanyahunzvi zvingangobatsira kukwezva vamwe vatendi kukereke iyi, kunyange ivo vakatadza kuve pachiitiko ichi sezvo vakanga vafamba nebasa. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navanyahunzvi kuti tinzwe nezvezororo reEaster.
Ini ndingati kutanga kuenda kwandakaita kuUFIC ndakamboenda kune dzimwe keshi zvangu dzakati wandei mukurarama kwandaiita, asi pakazoya UFIC muhange ndikakwanisa kuendawo kukurusedi yakaitwa ndikaijoina. Ndiri kuona kuti upenyu hwangu hwashanduka zvikuru, nekuti kune zvakawanda zvandaiita mukati meupenyu hwangu zvandinoona semazuva ano kuti zvaisabetsera mukurarama kwangu pamwe chete nemhuri yangu, zvandinoona kuti zvashanduka pari zvino maitiro azvaa kuitika. Nekuti ndichitarisa makare iwayo pandaenda kune dzimwe chechi, ndaikwanisa hangu kungoenda kuzve kuti uri kuenda kuchechi kunonamata, achiwodzoka ipapo uchiona kuti mukurarama kwauri kuita mukati meupenyu hapana chiri kuchinja, unongoti kwemazuva mashoma shoma wadzokera une zvakare kuita pane zvaunga uchiita.
Zvii zvezvimwe zvinhu zvamakasiyana nazvo zvichitevera kupinda kereke yenyu iyi?
Ndingangoti kubvira kutanga kuenda kwandakaita kuUFIC ndakasiya zvakati wandei zvandanga ndichiita zvekuti ndairi kupedza nguva yakawanda ndichitandara ndiine shamwari dzangu kusiri kumba, tichinwa doro, tichinogocha nyama tiri kure, tisingazviite pamwe chete nemhuri yedu. Asi ikoko zvino mhuri yangu yaakufara nekuti nguva zhinji ndinenge ndiinawo, kana ari mamandezi kana ndiripo ndisina kuendeswa nebasa tinoenda kunonamata pamwe chete nemhuri. Kana zvii chitatu tinoenda kune anonzi maselgup kwatine chidzidzisana kakurarama kwatinoita mafridays, tinoenda again kuservice then nesande. Saka nguva zhinji yaakutorwa nekuti ndinenge ndiri kuchechi, ende zviri kundiitira kuti ndigare ndiri pamwe chete nemhuri yangu nekuti tese nemhuri yangu tinenge tiri pamwe chete tichienda kuchechiko.
Tinoona kuti pane minana yakawanda iri kuwanikwa ichiitika mukereke renyu iri. Mungatitsanangurira kuti imi semumwe wemusvondo iyi munozvionawo sei?
Ini ndinotenda kuti minana inoitika kune munhu anenge achitenda, nekuti ndiri kuona kuti pane zvakawanda zvandakaudza kunzi ukanamatira ukava nechitendero ukatenda kuti zvinogona kuitika muupenyu hwangu unokwanisa kuwana shanduko. Saka ndakazoona inini kuti iyoyo minana iyoyo zvechokwadi inoitika, nekuti pane pekuti kunonamata kuti Mwari ndiri kukumbira kuti dai mhuri yangu yangokwanisa kuchinja mararamiro ayanga ichiita takwanisa kuwana mari mumba, kunyange zvedu isingatikwanira kunoita kuti tirarame upenyu huri nani, kuti ndozviona zvichiitika. Kwandi iyoyo unotori munana wekuti ndinofanira kutopupura kuti upenyu hwangu hwachinja. Kana paine vanhu vanga vaine mari dzangu vakandikwereta mari dzangu vanditorera mari kwenguva yakareba, ndoudzwa kunzienda unonamata nezvazvo upfugame utaure kuti mari ndinoda kuti munhu akatora mari yangu ane zvipere zvangu zvidhuri kwandiri. Ndinonamata saizvozvo, asi ndoona kumushure kwenguva dzitupipupi munhu anga aine chikwereta auya kwandiri achinditi mari yako shamwari ndayazokupa. Kwandiri iyoyo unotori minana. Saka ndinotenda kuti minana iyoyo inoitika kana ukave nechokwadi chekuti zvinogona kuitika uchinamata nemwoyo wose kuti ndozvaunoda kuti zviitike.
Zororo reEaster rakakosha sei kwamuri?
Easter ndongoziziva kuti izuva rinokosha, nekuti rinotirangatidza kufa nekumuka kwakaita Jesu pamwe chete. Ende munzira mbete mananga ndichifamba ndichibva munana South Africa ndichibva munana Leso, tangachiona vanhu vangachitofarira zuva irori vachirirangarira vakapfeka nguo dzavo dzekuenda kuchechi.
Vanga vari mumwe mutendi wechechi yeUFIC vane vanyahunzvi vachitaura vari parunare muhwange naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 3, Chiredzi 0. Kariba PC 1, Harare City 0. FC Platinum 1, Chicken Inn 0. Dynamos 3, Bantu Rovers 1.
Mitambo yanezuro yakapera yakamira zvakadai. Caps United 0, Buffalo FC 0, Chapungu 2, Haumain 2, Wange 1, Triangle 1, Kotosha Bunny Mine 2, Black Rhinos 0.
Tichiri panhau dzemitambo, vanhu vakawanda vari kutevera nhabvu yemuBritain umo chikwata cheLiverpool chiri kutamba zvinoshura mare mumakwikwi emukombe weBarclays Premiership. Mutori wenhau dzemitambo Michael Cariati anoti panyaya inotevera.
Panguva iyo nhabvu muno ichiri kutanga, chikwata cheLiverpool chatarisana nemukombe weBarclays Premier League mushure mekuwedzera mapoints iri pamusoro peChelsea. Kusvika pamashanu kwasara mitambo mitatu kuti nhabvu ipere. Liverpool yave nemapoints makumi masere, iyo Chelsea yacho ine mapoints makumi manomwe nemashanu. Asi zvikwata zviviri izvi zviri kusangana mumutambo wakaoma mukupera kwesvondo rino, apo Chelsea ichange ichishanya kuAnfield. Kunze kwemutambo weChelsea, Liverpool ichaenda kuCrystal Palace ichizopedza iri pamusha neNewcastle, asi mitambo iyi ingangoshaya basa kana Liverpool ikadambura Chelsea. Asi murairidzi weChelsea Arsene Wenger anoti Liverpool yaive ine mukana wakasimba wekutora mukombe uyu sezvo yaive isingatambe muChampions League nemuEuropa League umo maitamba zvimwe zvikwata zvayai kukwidzana nazvo. Arsenal yacho iri pachinhanho chechina icho iri kurwira neEverton kuti ikwanise kunokwikwidza zvekare muChampions League yegore rinouya. Arsenal iyo ine mapoints makumi manomwe iri pamusoro peEverton nepoint imwe chete. Manchester City ndiyo iri pachinzvimbo chechipiri nemapoints makumi manomwe nerimwe chete, asi chikwata ichi chichiri nemitambo miviri yachisati chatamba kusanganisa Wanasi Manheru neWest Bromwich Albion. Asi chikwata chinoteverwa nechaunga cheManchester United icho chine mukombe uyu chasara zvikuru mushure mekurohwa neEverton 2-0 zvekuti chingangotadza kupinda muEuropa League gore rinouya. Chikwata ichi chiri pachinhanho chechinomwe nemapoints makumi mashanu nemanomwe. Nhabvu yemuBarclays Premier League pamwe neLa Liga yekuSpain inoteverwa nevanhu vakawanda munyika zvekuti vamwe vanotoziva zvakawanda nezvenhabvu yekunze pane yavo yemuno muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa zuva reEaster Monday pamwe nezvatinoreva kune vakawanda.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk na Simanheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com. Mwenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1202-617-2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Sezongo yedi apera rigaiti mbotari samsure na uzwa kare.
Hurumende inotadza zvakare kupa vamwe vashandi vayo mari dzemuhoro nenguva yakatarwa.
Sangano Richardham rekuBritain rokurudzira nyika dzekumawirira kuti dziite muonera pamwe neZimbabwe kwete kuiomesera nezvirango.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinocherechedza zororo reEaster Monday. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine Suzakare Mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Sandra Nyera na Chris Kande.